Pari zvino tiri kukondinya nekuita zvidzidzo zvedu online. Asi manje hatisi kuziya kuti dambudziko riri kuUkraine riri kupera here anytime soon. Saka semester riri kupera the end of June, mana June, July tinenge tapa holiday. Saka tiri kuda kuti tinzwisise kuti tinokwanisa here kubvumidzwa kuva neoption yekudzidza kunoko. Nekuti kudzidza kunoko kwakanaka kuti kana tatova kuno zvachose hatina zvimwe zvinhu zvatiri worried nazvo kuti kunozoita zvinhu zvinozotikanganisa kudzidza.
Pane zvawamboedza here kuti unzwe kuti ungadzidze munyika kana kuti kwete?
Ndakambozama kuva in contact nevanhu vakawanda vekuministry of fire and tertiary education. Saka so far tichiri kurwisana neprocess yacho asi haisi kuita nokukasika. Zvinhu vacho zviri kunonoka. Ndiri kugara ndichifamba nguva dzese kuita semunhu ari kufambira mari yechikwereti. Handizivi kuti kunyatsozviziva here kuti nyaya iri serious kana kuti vava kutokanganwa seukanganwa kwaita vanhu vakawanda kuti kwatanga tiri kunga kuine hondo. Kwatanga tiri inzvimbo yekuti vanhu vakawanda vasitori traumatized. Isusu tinotova fixed kuzvinhu zvakadai kutoita sei kumberi tichibatsirawo vamwe vasingakwanisi kunge kuti vange vachizviita. Asi pamwe pacho zvinopedza simba. Saka kana pane vakatoteerera ivavava tokumbirawo kuti kana vachigona kuita speed up the process zvinhu zvacho zvinogona kutifambirawo zvakanaka. Ende ndo patinogonawo kuvawo nemufaro kuti gavhumendi yedu yapfuura mberi nekutibatsira sekutibatsira kwayakaita kutiunza kunoko. Nokuti hazvibatsiri kuti vakawanda vakufunga kuti dai hedu takasara pamwe dai tiri kuHungary kana kunana Poland. Kuri kubatsirwa vanhu zvisinei nekuti ane macertificates kana kuti as long angoburisa hombo hunoratidza kuti anga ari kuchikoro kuUkraine. Ndo zvakatokwana. Iko zvino kunoku tinoziva kuri kucharodiwa mapapers twese twese everything kuita sekuti zvinhu zviri normal transfer. EIS normal transfer. Emergency iri kuda kuti respond yacho ive rapid. But iko zvino zvirureva sekuti vanhu vakawanda vakutokanganwa. Saka kana pane akateerera angavatinzwisewo kuti dambudziko iri idambudziko renyika.
Iwe sechizvarwa cheZimbabwe changa chiri kuUkraine, titsanangura kuti wanga wapedza makore mangani uri kuita zvidzidzo zvekuva chiremba uye zveshuwiro yako ndeyei?
Panapa ndanganotova mugore rechi5. Ndanganotova mugore rechi5 nokuti ndangosara ne1.5 kuti ndipedze. Right, saka shuviro yangu yanga iri kuti kana hondo yanga yapera tatichingodzokera kuUkraine tonopedzisa kudzidza. Asi noda kuti hatizivi kuti dambudziko riruko rinopera here. Shuviro yangu nderekuti Zimbabwe hurumende yedu yemunomo itipe mukana kana kuti at least itarisewo kuti tinokwa itiudze tibudire pachena tinokwanisa here kupfuurira mberi nezvidzidzo zvedu muno.